manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anhasi uri muswe muvhuro zvita 18/2023 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pakutsvaga rutsigiro. Gurukotare zvemitemo vaziyambi ziyambi voendeswa kumatare vachinzi vari kuchikora bumbiro remitemo. Vanhu vapfumbamwe vafa mugwagwa pedyo nemazoe citrus mugwagwa weHarare Bindura mushure mekunge motokari mbiri dzemhando yeHonda Fit dzadhumana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission iyo inoona nezvesarudzo vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pakuita izvi pavanenge vachinyoresa kuti vazovoterwe musarudzo kana kuti nomination court. Izvi zvauya apo daro renomination court range richigara nhasi kutambira mazita evanhu vari kugwidza musarudzo dzemabai elections dziri kuitwa musi wa 3 kukadzi. Sarudzo idzi dziri kuitwa mushure mekunge vari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weTCCC vasengedzo chabangu vanyorera mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vadzinge nhengo dzebato iri. Vachamisa vanoti vachabangu havasi nhengo yebato ravo uye havana masimba ekudzinga vanhu kunyangwe vari kutsigirwa havo nematare. Asi magweta avachabangu audza Studio 7 kuti vachaenderera mberi vachishandisa chiso chavachamisa nekuti vari kuramba vachiti ndiwo mutungamiri webato ravo. Vachabangu vari kushandisawo chiso chavachamisa pane vavari kuti vakwikwidze musarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ravachamisa vaobei shava.
Zvamuri kuziva kune nyaya dzakawanda dziri kumatare vachabangu nevamwe vavo vachitaura ivo kuti vane pati yavo vanoti TCCC handizivi kuti vari kuiwa neipi asi tinoziva ndechekuti haisi pati inotungamirirwa navachamisa. Asi chinozoshandisa ndechekuti pari kuenda kumabai elections vari kushandisa chiso chavachamisa vachiti uyu ndiye mutungamiriri wedu ivo vachamisa vachiti handikuzivei. Saka tanyora tsamba kuzoti vachamisa vachitaura kuti vanhu ava handivazive ngavasiyane nechiso changu vamire vega vakadaro hatizivi kuti sei vari kuchemera kushandisa chiso chevamwe zvavo zviso vainazvo.
Mawana mhinduro here kubva kuzeki?
Hatina mhinduro yatati tawana kubva kuzeki kunze kwekuti vasemba vakati ai vatazviona chasara tichizuva nevakuru tozokuudzai kuti tozokwanisa sei.
Ko maendesa tsamba here kuna vachabangu nevamwe vavo?
Itu taendesa kuzeki ndo kwatasiya tsamba iyoyo tikaudza zeki kuti munhu wese anenge auya nemapepa anechipo chavachamisa mukabvuma kutambira mapepa akadaro nekuti vese vanotungamirirwa navachamisa munavo mudatabhesi renyu takavatumira mazita evanotungamirirwa navachamisa vese musi wa15/2023 saka wese asiri palisi iyoyo taramba kuti ashandise chiso chavachamisa.
Ko vakatika ivo vakwachabangu ava chiso ichi ndo mufananidzo webato racho reTCCC nekudaro chinokwanisa kushandiswa pa kumanomination court nepane zvimwe?
kumatare vana vacha vangu vakaunzara vanotibumbiro remutemo wechipusi yavo mubumbiro remutemo roro vakati logo yavo inoshandisa chigunwe hapana pakanyorwa zvekunzi panoshandiswa chiso chavachamika saka zvinenge zvaakushamisa chaizvo kuti kunyangwe nemuzvinyorwa zvese zvavakaita pamberi pematare hapana panotaurwa nezvi chiso yachamika vozongoerekana vaa kuti chiso chavachamika ngachipinde pabaloti zvinofamba sei tinoona ari maminimini nechikiribidi chekuita unhubu hwekuda kuti vazevhetedzi vavhoti vafungidzire kuti vana vachavangu vari mune rimwe chetero navachamisa kuti vavhoterwe isu tichiziva kuti havanei nechekuita navachamisa
saka zvii zvichaitika kana vezeki vakasateerera kurudziro yenyui
zvoreva kuti zeki inenge yadziya moto wembavha naiyo inenge yaambavhawo tinenge taakuita mapepa tienda kumatare zvekuti tinenge taakuzvizvurudza naivo vezeki kuti vanokurukura pamberi pedare kuti sei vagamuchira mapepa anoshandisa chiso chavachamisa izvo zvisingatenderwi navachamisa vacho
gweta ravachamisa vaobeshava vachitaura vari parunare muHarare gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi nemukuru wemajeri kana kuti commissioner general of Zimbabwe prisons and correctional services vaendeswa kumatare nerimwe gweta remuHarare vatakudzwa Edward Mudzuri vachipomerwa mhosva yekutyora bumbiro remitemo vari kupomerwa mhosva yekubvumidza mumwe mushandi wekumajeri amai Caroline Majongo kuenda kunotsvagira ZANU PF rutsigiro musarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu kunyangwe vaifanira kunge vari pabasa vasingatenderwowo nebumbiro remitemo kumbosiya basa vachinoita zvematongerwo enyika mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rava Mudzuri vainnocent Gonese
prison guard uyu ane chigaro kubato rezanu pf zvinova zvinotyora bumbiro guru renyika saka takamirira takudzwa nashe Mudzuri takanyora tsamba kuvakuru vekuprison tichida kuti vajekese kuti zviri kumbofamba sei sei vari kuregera munhu anoshanda pasi pezimbabwe prisons and correctional services ari kuita zvamatongerwo enyika pachitorerwa matsamba kubva kuvabati vezvigaro zvokuzanu pf kuti ambopuwa zororo kuti ambosiya basa achinokambirira zanu pf havana kupindura tsamba iyoyo saka isusu takazoita magwaro mapepa ekudare guru remunyika medu rekuhighcourt nekuti sezvo zvichikora bundiro renyika anofanirwa kuti aasiyiswe basa saka taita mapepa iwayo iye haana kupindura asi vakapindura ndeve zimbabwe prisons and correctional services naattorney general saka pari zvino takachinjana mapepa yaamirira kupiwa dates yekutongwa takaisa maheads of argument yaedu iwachiisawo maheads of argument avo chavari kuita ndechekuti vanoda kuramba zvinhu zviri pachino kuti havana kuramba havana kupindura tsamba ida tatanga takavanyorera
vari kuti kudii mumapepa avo zvamuri kuti vakuramba
chavari kungotaura ndechekuti hapana hundo asi havasi kunatso iye pachake haana chaakapindura saka isusu maonerodu ndeyekuti ari kurega kupindura nekuti iye anozviziva kuti ari kutyora bumbiro yemutemo renyika asi ivo vari kuti aiwa isi hatisi kuzviziva izvozvo uye vanoda kuita kuhwanda nemumwe kuti ivo vanhu vacho vezanupf vakanyora matsamba vanenge vakuda kuzozviramba saka izvo zvichazoguma zvagurwa nedare pachanzwika nekutongwa kwenyaya
saka ndiani chaizvo vamuri kuendesa kumatare apa
takaendesa Caroline Majongo anova mushandi wezimbabwe prisons and correctional services zvakare takaendesa commissioner general wezimbabwe prisons and correctional services uye zvakare chairperson weprisons and correctional services naminister wejustice legal neparliamentary affairs ava vatatu vanenge vachiendeswa kudare nenyaya yezvigaro zvavo zvokuti commissioner general weprisons ndiye anoona mashandiro anoita zvese zvinhu zvinoenderana namajeri uyuwo chairperson wecommission ndiye anenge achiona zvakare kuti mitemo iri kutevedzerwa minister wejustice ndiye ministry ndiye mukuru weministry inenge iri pamusoro kana kuti Zimbabwe Prison and Correctional Services iri pasi peministi iyoyo, saka takabatsiridzana minista wacho zvakare.
Gweta vaInnocent Gonese vachitaura vari parunare muHarare. Taedza kunzwawo divi rehurumende apo tabata vaZiambi, asi vati vanga vari mumusangano tozovafonera. Vanhu vapfumbamwe vafa mumugwagwa pedyo neMazove Citrus, mugwagwa weHarare Bindura, mushure mekunge motokari mbiri dzemhando yeHonda Fit dzadhumana. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti pane imwe motokari yatsva zvekuti vamwe vanhu havasi kutozivikanwa zviso zvavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaNyati kuti tinzwe zvizere.
Hongu tine tsaona yauraya vanhu 9 nhasi apo pabonde rana mahonda 6 maviri, imwe yanga ichibva kuBindura ichienda kuBindura, pakafa vanhu 9. Saka itsaona yatiri kuongorora kuti zvafamba sei, mashoko akazara tichakamburitsa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa kuti pane moto wabvira ipapo, zvafamba sei sekunzwa kwamuri kuitawo?
Pane motikari yabatira moto paroirana motikari mbiri iti. Saka mashoko akazara tichamaburika mangwana, asi pane mitundu miviri mitatu yatsva.
Saka veukama havasati vaziviswa nezvetsaona iyi?
Tichakuudzai mangwana kuti zvinenge zvakamira sei.
Ko, ndeipo kurudziro iri kupuhwa nemapurisa panguva ino yezororo takatarisa nyaya dzetsaona mumugwagwa?
Vanhu ngavarege kufamba usiku, vanhu ngavarege kurara dzatonoka neimwe motikari yacho inonzi vanhu vangu vachibva kumafaro, uyezve vanhu ngavafambe mumugwagwa varege kumhanya.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliad.
Tsaona dzacho dzangoti wandei, nekunewe rimwe bhazi ririvanze vadonha. Saka nyaya iri kunyanyoti inonyanyisa pamugwagwa pedu apa inyaya yekuti vamwe vari kutyora mutemo wekutakura vasina mvumo, vasina tsamba dzinovatendera kunge vachitakura vanhu, kunyanyisa vane tumutatu diditu vanoresa vanhu pasina chavanokwanisa kuzobatsirwa nacho. Kwozoti kana tikutarisa zvinhu zviri kukonzera tsaona mugwagwa yakawanda iyi, inyaya yekuishata kwaita mugwagwa yeduwo, kuti mugwagwa imwe yakucheza mapotholes awandisisa pamugwagwa yakati wandei. Vamwe vanenge vachitiza mapotholes mugwagwa yedu yachanyatsogadzirwa sezvaisogara.
Imo mugwagwa umu munenge musina mapurisa here vaGoliat?
Pahighway mapurisa ari kuwanika aripo, pahighway ari kuwanika. Chiri kuzoita kuti ava vakomana hatizive kuti vanopinde vose pamaroadblock vanenge vakatakura vanhu vari mutimaprivate, pane kwachinyesoona kuti motikari yakazara. Chimwe chinhu chatiri kuona pamugwagwa wa dzimwe mota dzapera.
Zvii zvamuri kukurudzira vatyairi kuti vaite pazororo ratakusvika rekisimusi uye neregore dzvariri kuteera?
Isusu sesangano yePassengers Association of Zimbabwe tirikungokurudzira veruzhinji kuti vasafambe vakawanda. Kana vachienda kuzororo vamwe ngavatange kuenda vozoteera, vasafambe vakawanda semhuri. Izvo zvindedzesikuri. Kana vachienda nemotikari yavo vanofanira kuona kuti munhu achazinge achivatakura kana kuti ari kuatyaira haana kudhakwa, ari sobha, haana kuisa doro. Bhosi tikuona kuti dzimwe tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vari kumadoro zvakare nevamwe vari kushahanya. Tikukurudzira vemabhazi kuti ngavapuwe nguva yekuzorora kana vari vatyairi, kana vaitawo matripu anenge achitengerwawo pazuva kana kuti pawiki, vange vachizorora zvakare.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliat vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri bato rikutonga muSouth Africa reANC uye vari mutungamiri wenyika iyi Vasiru Ramaphosa vaudza vatori venhau nhasi kuti nyika yavo yabatana nedzimwe nyika ina kuendesa Israel kudare rinotonga mhosva dzine chekuita nehondo nedzimwe reInternational Criminal Court. Varamaphosa nevenyika natu nevenyika dzimwe ina idzi varikupomera Israel mhosva dzehondo apo irikurwisa chikwata chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero cheHamas. Asi Israel makore adarika ne mavika adarika yakatiwo aiterere zvinotaurwa neICC sezvo isiri nhengo yedare iri. Ngatinzwei Varamaphosa vachitaura.
We use this opportunity to clearly set out the various measures that we have been taking.
Tinoda kutora mukana unokutsanangura kuti sebato reANC uye sehurumende yeSouth Africa pahondo iri kuitika kuMiddle East kuGaza, isu tiri kutsoropodza zviri kuitwa nenyika yeIsrael sebato uye sehurumende.
Terms of referring the case that needs to be investigated to the ICC about the atrocities that are unfolding in the Middle East. We have confidence in the
kukwidzwa kwenyaya iyi kudare rezvemhosva reInternational Criminal Court ICC. Isu tine chivimbo chekuti ichatora matanho ainofanira kutora nekuchimbidza. Saka seSouth Africa tiri kubatana nedzimwe nyika dzinotsigirana nesu kusimbisa nyaya iyi kuICC kuti hurumende yeIsrael ibatwe nemhosva.
Mashoko mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa. Dzimwe nyika dziri kubatana neSouth Africa dzinoti Bangladesh, Bolivia, Comoros neJibuti. Asi mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti nyika yavo haina mhosva dzehondo dzairi kupara, asi iri kurwisa veHamas avo vanoti yakavasvokosva musi wa7 Gumiguru pavakatanga kurwisa rimwe dunhu remuIsrael. Mukozi yavo nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
Mashoko ari kutaurwa navaRamaphosa tikatarisa maitikiro enyaya yeIsrael nePalestine mashoko anotambirika nekuti veruzhinji vari kutarisa nyaya iyi vari kuona kuti aiwa Israel inenge iri kudarikidza mwero. Saka zviri kuitwa navaRamaphosa zvinhu zvinokurudzirika, asi tinoda kuti tizvitarisira Zininga kuti mukuita kwavari kuita izvi vari kutapura nawo neavo vanotsigira Israel. Tinotarisira nyika dzakaita sana United States of America nedzimwe nyika dzekumavirira dzinosapota Israel. Vanofanira havo kungoziva kuti ava vari kutoenda kudivi risingatsigirwi nedzimwe nyika dzakadaro. Saka handizivi hangu kuti vari kuvimbei.
Iko kubuda pajekerere vachitaridza divi ravanorerekera muhondo iri kuitika iyoyi kunosiya South Africa yakamirawo papi?
Kuri kuisiya ichiita vavengi vamwe vayanga isina. Sekutaura kwandaita, pane nyika dzakabudawo pachena kuti aizvo dziri kudivi reIsrael. Saka kana South Africa ikati yakudivi kwePalestine, zvinoitika pamatongerwo epasi rose yatinoti world politics, ndezvekuti nyika dzinotanga kuchipasanurana nekuda kwekuti ndingari kusapota ani. Saka kana South Africa yabuda pachena kuti iri kusapota Palestine, kureva kuti ichatombovengana nevaya vari kusapota Israel.
Ndoda kuti ndipedzisirewo ndichitarisa mashoko avataurawo ekuti vari kubatana nedzimwe nyika neshamwari dziri kushoropodza Israel kuti vaendese magwaro International Criminal Court ekutsvaga kuti Israel ibatwe nemhosva muchirungu vashandisa vara rekuti genocide pamusoro pehondo iri kuitika. Munoona zvichiitika here zvakadai?
Uku kungoitawo hako kwe South Africa kwekuda kungoratiza pada wawanda woni seudza panyaya iyi asi kuti patiti pane chinobuda nemamirira akaita zvematongerwo epasi rese handioni paine chinogona kubuda panyaya iyoyi asi ndosvika zvavarida kungoita varida kungoisa sangano reInternational Criminal Court pajekere kuti varatidze riratidze kuti harina kwarakarerekera parinotarisa nyaya nekuti ndinofunga sekuti vari kuto pakaiswa nyaya yavaputi ikoko kuICC ICC yakabva yati vaputi vapuwe inonzi warrant of arrest saka apa South Africa iri kungoisa ICC pajekerere kuti zvionekwe kuti haina here kwayakarerekera
avo vanga vari nyanzvi munyaya zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswani University of Technology muzvina fundo Ricky Mukonza vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinochivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasere vafa vamwe makumi masere nevana vakakuvara mushure mekunge imwe nzvimbo inochengeterwa mafuta eoil yaputika muguta guru reGuinea reConakry mangwanani anhasi. Nyanzvi dzichiri kutsvaga kuti chii chakonzera kuputika uku. Pane motokari yakarovera pane imwe motokari yedzinochengetedza mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden neZuro Maneru. Izvi zvinonzi zvakaitika vaBiden vachibuda pamuzinda wavo wekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya dzemutungamiri wenyika kuDelaware uko kune imba yavo zvakare. VaBiden nemudzimai wavo amai Jill Biden vanonzi havana havo kukuvara. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dzave kutyira kuti vana vakawanda munyika vanogona kurwara nezvirwere zvakaita sekwash nekuda kwekushaya zvekudya zvinovaka muviri gore rinouya nerinotevera racho. Izvi zviri kuuya apo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuyambira kuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nenzara nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Mitengo yezvinhu yatotangawo kuwedzerwa zvakanyanya izvo zvinonzi zvinoomesera varombo nevari kumaruva kunyanya. Sangano rinoona nezvekudya remuAmerica RefuseNet rakatozivisawo kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzinoda kuti dzibatsirwe makore maviri anotevera sezvo pasiri kutarisirwa kuti panenge paine goho rakanaka. Asi hurumende kuburikidza nemapazi ezvemagariro evanhu nemari inoti hapana munhu achafa nenzara. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 Abata Gweta, varisaj garwe komiti inona nezveutano mudare reparamende, vaDaniel Molokele, kuti tinzwewo maonero avo nezvemamiriro akaita zvinhu munyika.
Munhu wese anofanira kudya kudya kwakakwana. Saka munhu mukuru anogona kuti akarega kudya zvisaite dambudziko rakawanda kana tichitarisa munhu mudiki. Under malnutrition unenge uchishayiwa zvinhu zvakawanda, zvima deficiencies zvakawanda. Saka zvinokonzeresa kuti utange kurwara oita zvirwere zvakaita semarasma, zvirwere zvakaita sanakwashioka. Zvirwere izvi zvinogona kusivirira kana munhu achidya kudya kwakakwana. Saka zvakakosha kuti especially vana vadiki kana kuri gore renzara kubudise zvirongwa zvokubatsira kuti vapiwe mafood support, maextra food support system vachibatsirwa nehurumende nemaNGO kuti vasarware zvirwere zvakaita semarasma sanakwashioka.
Pane here zvimwe zvamuri kuzivawo zviri kuitwa panguva dzino kubatsiridza munyaya idzodzo?
Isusu sekomiti yeutano kuparamendi basa rechi ndorokuti titswage kuti tizive kuti chii chiri kuitika paground. Saka tichaedza sekomiti kuti tevedzere madepartments eministry of health tichiona kuti seministry of health vane purani here yavarikuda nayo kuti vabatsire vana panguva yenzara iyo. Saka tichatarisa separamendi kuti vane purani yavabuda nayo kana vasina kubuda nayo tovakurudzira kuti budai nepurani tsvagai hurumende kuti ibatsire kuti vapiwe chikafu oro kuti hurumende itaure nemaNGO vakaita sana UNICEF nevamwe vakadaro kuti vabatsire panyaya yechikafu yekudya kuti vana vawane kuti vasarware zvirwere izvozvo zvinouya nemanutrition.
Ndingangopedzisire ndichitarisa kuti kumamisha uko kure nemadhorobha kure nezvinhu zvakawanda rubatsiro runosvika zvakadiiwo kunzvimbo dzakadaro munguva dzinenge dzine matambudziko akaita seiwayaya.
Vanhu vakawanda vanonyoresa kuti vada kubatsirwa nekudya then vobatsirwa kana kwakuita kuzvikoro vana vanopiwa chikafu zvakaita semaheu vanopiwa kuti vabatsirikane. Saka ndo nzira dzimwe dziripo dzinoshandiswa kuti vanhu vabatsire.
Avo vanga vari Gweta vari zvakare sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende vaDaniel Molokele vanga vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvenyaya yesarudzo dzemabaya elections ayo ari kuitwa musi wa 3 kukadzi. Nasi vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo idzi mumatunhu matanhatu vange vachiendesa mapepa avo kunomination court. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga pange paine kunetsana pakati epeve triple C iri kutungamirwa navachamisa nevari kuzviti munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu avo vaendesa mazita akasiyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 1386 0154 60 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pavanenge vachinyoresa kukwikwidza musarudzo. Asi magweta avasengezo Shabangu ayo avo vari kushandisa chiso chava Chamisa vanoti vari kuenderera mberi vachiita izvi. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi voendeswa kumatare vachinzi vari kuchikora bumbiro remitemo. Tasuka kumagumo, chirongwa chedu cha nasi. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Tukisi ya mina Gibbs Dube, munaudze, isindebele.
So kuhizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mngela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 18 kuMpalakazi 2023 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Wako chiswa umnumza na sengezo chawango uta nile parlamende emele isikawa sepe landa wa chavalala umnumza na gift postaro siziva usapa nyege ama pepo unumitita kuketo doma paya elections uza kutuwa kontola nja ngomnyaga ozayo emele iba nda SCCC
kulabantu abavumelana lojaba ngento leyenzakalayo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko as associated the litigation lay ngoba into sibile ebaqhubaqhubayo
amagqwetha kamnumzana sengezo cabango aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubanda leZanu PF zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Wapo chiswa umnumza na sengezo chabangu utalele parlamende emele iskaba sepela ndaba chabalala umnumza na gift ostalo siziba usepa nyinge ama pepa okunqintisa kuketo lwa mapaya elections uluza kutuwa ngonhlola nja ngomnyaka ozayo emele ibandla le CCC. Loku ze kukapule uchabangu oti uza mvimba ukuba anqintisa kuketo lolu njenga loku okwehlele abanye bakhe kuketo lwa mapaya elections uluza kutuwa mjaka 9 Mpalakazi. Umthetho ndawo yinomination court wamukele namhla amaphepha wazancintisa ezigabeni ezisithupha endaweni ezijeneyo zelizwe kubika uAnastasia Ndlovu.
Usiziba uzancintisana lonkosikazi Mblessing Thembo ophansi kwecele leCCC ekhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZanu PF lomnumzana yona Nkomo wedopu uma engavinjwanga ngumthethwandaba abane laba baphanyeke amaphepha abo edale lenomination court kobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission wethule intatheli izindaba amagama alabo abaphanyeke amagama abo
Nkomo Abraham Yona ODOP Siziba Gift OACCC Thembo Mblessing OACCC Chuma Joseph OZANU PF bonke labo amaphepha abo angenile angene aphumelela.
Umqondisi wekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umnumzana uCloyile Silayigwana laye uthi baqhube kuhle umsebenzi wabo enomination court.
Yebo kanti amagqwetha lamhlanje kulama-violations awamani asakasenzekile endaweni ezisithupha ukuthi uye uzaba nama-violations njalo ukuthi uhambe njani kuma-nomination court ama-violations amawazi akuphendi.
Unkosikazi Othilia Sibanda obemele unkosikazi Mblessing Thembo uthi inomination court iqhube kuhle umsebenzi wayo.
Kodwa ngizofayela uMblessing Thembo ukulandela abashabalala kuma-situations. Uhlelo lwabe kuhle kakhulu yonke into yadlulile. Hayi, sizangena endimeni kusethe ngoba sithethe umntwana wakhona apha ekhaya ozalwa khona phana. Mblessing ngumntwana weshabalala ukhulele sizinda so sibethemba ukuthi abantu baza kuhlonipha lo bemvotele njengomntana abo oyinkazana.
Ukhansi Chancellor uDonaldson Mabuto ophanyeke amaphepha kaSiziba walile ukuchaza isizathu sokuba labantu ababili abe-CCC abaphanyeke amaphepha e-nomination court esithi uSiziba wenza okusemandleni akhe.
Jobela Jobola, across the bridge when you get there, look, I was the truth. This is a struggle. China Yeti tricks. I saw my imposter. Or Lavabas, Shang, and it's the truth. We are the real truth. Jala saw the Sapas, the Kalarumus, Wuti, Pagatumus, Tongue, and then Omumut, also some way about the Vakona. So, City Assembly is your one appointment. That's the nature. Even if injured,
Loku Utapule Uchabang Oti. Uzavimba uSiziba ngoba waxotshwa kubandla le-CCC. Igqwetha likaChabangu umnumzana Nqobile Sithole uthi uSiziba uchithe isikhathi sakhe ngokuya e-nomination court.
Sizohamba asoze sidinwe ngoba vele nxa kulomsebenzi umsebenzi kumele usetshenze. Well, engingathanda ukusho ukuthi angi-understand ukuthi at times i-decision yona leyo kwenza into enjengayona leyo from an individual or an uhlakaniphile ukuthi zincedisa ngani ngoba ekufineni na uvele ungekho ku-ballot paper uza kucala futhi ufuna ukukomplaina kuyukuthi into le ngabe uyibambe ngendlela ethiyeneyo ayisepotesite ayikufuni angithi and wena ukwazi ukuthi abantu bakufona gore ezimpindiphendele gore ande analabana because ikoti isisathule indaba naleyo ukuthi futhi uzabe ukuthi ukubambe ngendlela ethiyeneyo ungaikwena decision ekutintshana liyane yafakwa ikoti hhayi ngathi kuzaba lukhulu.
Kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-election elizweni lonke jikelele lokudinga abazamela izigaba eziyisithupha edale lephalamende njalo lezigaba ezifika phose amachumi amathathu zamakhansili. UChabangu waxotshisa ababemele izigaba lezi esithi sebaxotshwe ku-CCC kodwa icele le-CCC eliphansi kukamnumzana Nelson Chamisa lithi uChabangu wenza okusekhanda lakhe njalo okungekho emthethweni ebambisana lebandla leZANU-PF. Okwamanje uChamisa labanye bakhe sebemangalele uChabangu eZek ngokusebenzisa isithombe sakhe ukhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla leZANU-PF. Umnumzana Ngubani Sithole omunye wabamele uChabangu uthi uChabangu uncedwa ngabantu abahambelana lakwenza kubandla le-CCC lapho sexotshise khona amalunga edala lephalamende amaningi kanye lamakhansila. Amagqwetha akuzinga eliphezulu eZimbabwe ahlawulwa amadola angamakhulu amahlanu $500 kuhola linye. UChabangu okwamanje kulamagqwetha amathathu agoqela uSithole, umnumzana kuchachaphulu lomnumzana Louis Uriri. USithole uthi kasuze achaze ukuba uChabangu uyithola kuphi imali abahlawula ngayo.
Ukubizwa kwamagqwetha kwaba ngenye into. Ama-clients usually ayabuye ebhadala, asizake siwabuze ukuthi imali leyo uyithethe ngayo. Kodwa engikwaziyo ukuthi kulabantu abavumelana loChabangu ngento le yenzakalayo. Njalo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated litigation leyo ngoba yinto sibile ebaqumbaqumbayo. UChabangu ngenxa yokuthi ngumuntu abanye abamviwa as unpopular ngenxa yokuthi udila lento abantu abangafuni ukuyilalela. So kunabantu abane interest in this and I'm aware ukuthi yiwo abamncedisana la. Asoze ngikhulume ukuthi imali zethu sezabhadala zonke kumbe azikabhadala. That is between thina neclient. Kodwa as much as bebuza khonokho kubone yabo lepho ngoba bona badefenda ngamagqwetha amaningi amaningi okudlula akaChabangu. I think sesidile la magqwetha close to 30 kibo
Kuta vela ngapumepi kwena mwanta waka ikonjwa. Agula mtofu nukubuza. Kuto ento etara tegileyo. Nansi. Yuguti. Uchabangu is raising ama questions akara tegileyo. A leadership, a triple C, including umongameli, has decided Utena is not going to engage Utabangu, is not going to answer those critical questions. One of our issues are raised on Utabangu, Uguti, Ivanda, Lady Elimele Uguti, Livid, Ivanda, Eli Keeper, Lady Libusai. Be worse than any other Banda Utabanga in the 21st century. It is so undemocratic. It is led by an individual, it is structureless. Imali is a party which is seven zanga the Aulo Wazio. Umisha because the Lucy, the way at Tiswana, what you are Wuza, we are Tiswa. Yoma issues are Akuluma, and the Yoma issues is what can
Yes, Tole Ubuna Zanman Jumelogwens Weni, Motavalol.
There is need for an alternative dispute resolution process. With a party like one is which is a pants, the Louis is into a green avant wire. You wish these things to go away. Ah, wabani pupo.
Ye, kuna po ke ngao sicho njalo ke, wabani ba kuluma bati, njomba kaya zani li avizi imali nengi. Kaya zani ba zele zani pia vilo pele elisa ulayo. Imali lei. Ngokucho kwa bantu lapa story, notu kutu kuchua hiti lapa. Ngaba pendu sicho njalo. Mwati.
Sesu kuzwile, sesu social media, sesu kuzwile. Intu kuna vele, abantu aba acho njalo, iwawe triple C. Over your triple C is becoming a problem to it of itself. Now we have made an the it has come to us. We are a puppet of the West. So I said, I will sell a show. Who visa where to very salary visa, depending on Omega. If a client brings and brings a good case in our view, unless and I shall pass lie in a low bar, Bagwas with him my lazy spiller, over here or represent a lie, any sang what the triple C. Bring a Zuani in a Umuto Velez sachet, when I was having a Velez sachet, or the triple C movie.
Right.
Is representing it as the secretary of the triple C. So, is an OPF Gaba ambition, Gaba dealing with my problems in Kaya.
Yes, I was a cool
Umtaka.
Umzana Ngobani Sithole, likwetha likaMnumzana Sengezo Chabangu, besixoxa la eBulawayo. Siphindeza kuxoxa ngodaba lolu loMnumzana Fortune Mlalazi, ocelele CCC elisekela uMnumzana Nelson Chamisa.
Kusegcekeni ukubana umthakathi ukhona njalo isandla semfeni siyabonakala. USengezo siyamazi sonke. Ngumuntu esesebenze laye isikhathi eside, ngumuntu kazana nje njengathi ohlupheka njengabantu bonke, ngithi obehlupheka njengabantu bonke baseZimbabwe ehlutshwa ngumnotho. All of a sudden sesibona selamagqwetha amakhulu oriri ababizayo labonqobani sebemela nje nsuku zonke, kukhona ukuchaya amanzi. Siyazi ukubana zikhona imali ezishisiweyo ezisuka kwezinye indawo esingazaziyo.
Kuyini okwezalinakanele ukuthi ungabe lento enjalo?
Njalo ngisitsho nje ukuthi uSengezo Chabangu ngumuntu esimaziyo, ebesihlala laye esigabeni, simbona sikhulumisana, sicelana ithukela lamasawudo. All of a sudden usengumuntu omkhulu osesenelisa ukubhadala amagqwetha njengabo uriri. Yikho sithi hayi kukhona nje, kukhona umthakathi.
Ye, ngokukhuluma kade uMnumzana Ngqobani Sithole uthi bangeke batsho ukuthi imali yangkhona le abayihlawulwayo ivela ngaphi, ngoba kumele kufihlwe phela, anivele kunjengabantu bonke.
Ye, njengamagqwetha uSithole uright. Asizake sibone xa igqwetha libhadala imali engaka kungena ukutheni, njalo asoze sikubuze, kodwa siyazi ukubana kukhona amanzi aphehliweyo somewhere.
Ye, ubanje ungenza ukuthi awusengezo ulayo imali yangikhona-ke Baba Mlalazi, inxawulayo phela.
Hayi, ngiyabheja uSengezo imali leyo kalayo. Nxa elayo uyabe ithethe ngaphi, ngoba uSengezo ngumuntu layo ozihambelayo emgwaqweni njengenengi elingaqhathwanga. USengezo kaqhathwanga noma kuphi, akala mali.
Ye, inxa yokulaza inkomo phela, inxa yelamadonko usantonkana lapha nalapha.
Njongo mana ngisicho usengezo ngumuntu esimaziyo esiphila la esigabeni. Uma eledonki uyabe eledonki ezimbili, elenkomo elenkomo la ezimbili njengomuntu wonke. Imali yokubhadala amagwetha njengabo uriri uyabe eyithethe ngapi ngoba phela ungeke uthengise amadonki amabili bese uyahlawulela uriri. So khona ukungahambi kahle.
Umnumzana Mfotshuli Mlalazi ukucelele CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ikansili yezomvikela kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations Security Council yilakho ukuvota kwisivumelwano sokuthi kumiswe impi ephakathi kwele-Israyeli le-Hamas ukuze kuphuthiswe uzulu osahlengeni eGaza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathintambo wezomvikela welemelika umnumzana Lloyd Austin esithekelela kwele-Israyeli uyaxoxa ngokuvikelwa kwabantu kanye lokuthi ele-Israyeli libeke phansi izikhali eGaza. Istudio 7 ixoxe ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali bakobulawayo iyebulawayo Progressive Residents Association.
Impi leyana ukuziphela isoziqedwe nombobo ayisozithodwe ngamamisayili kodwa izaqedwa ikhulumisa. So-ke khona kosakusenzakala kuyasijabulisa kakhulu. Kuyadingisa ukuthi omkiso kuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impi leyana ifike ekugcine ngoba siyakubona ngokuzokwenzakala kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala oza zingakhulumiswana kude kufike lapho okukhulumiswana khona umlilo okuthiwa yisizimayo. Ngiyakubona sokusondele khonokho. So-ke siyakukhumbela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nala mazwe alamandla lawo angenele ancede ukuthi lezi ngaza zombili ezilwayo ama-Israyeli labona-ke amazi ama-Palestine be-amazi kufike nje ekugcineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezinto ezingenzonakalayo. So-ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kuba i-property ne-economy iyahlupha kube lento zama-recessions kuthole into zingasahambi ezinye into zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwento ukuthi ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi, yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapho?
Yes, impi yama-Palestina lama-Israel ezwelweni lobuthitho into endala kakhulu. Iba khona ine, ibe khona ine. Kodwa ngibona ngathi phose empingweni zaba khona nengxenye siyaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokunanzela okwenzakele. And leqiniso lokuthi ngaso kungaso kuqiniswa kanje bayananzela ukuthi impi ayincedisi. Engxenye iphathe zibe ukuthi isivumelwano fane sibe khona. Besokuthi kuba lokho kuthiwa compromise ndikhize ngithethe ukuthi bavumelane hayi kusukela namhlanje siyasebenza kanje nxa kulalokhu sebenza nalokhu kuzenza impilo esingasabi khona. Kodwa singathi ngesikhathi esingalani kwavele impilo ekhiswana siyifuni yabo ngokubangicaca okanye sebenzi nasenze isivumelwano kube nezinto ezibhakabhaka izivumelwano ezenza ukuthi impilo ezele ingasabi khona. Kodwa lanxase bona ngathi kulokuxhabana bafuna ukuyenza kube le ndlela ukuthi kube lezinye umuntu amlanguzo ozabe kutshela ukuthi hayi kungakule nto enje kukhulunyiswane bangavumele ukuze kugcine kuqalisa impi inkankulu kakhulunyiswane. So sithi thina into isifunibe khona impi inakokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi empi amazwe amabili athembe ngawalandeli kuze ngasingahlani le mpilo eyifuthi.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayekwinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lotabuka kunxube weStudio 7 ekobulawayo. Singangangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi liwise indlu zamtshina zohlobo lwama-drones zakwele-Russia ezinhlanu ebezihlasela izolo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Isizalwane sakwele-South Africa esathunjwa ngamalocatsha kule mali ngomnyaka ka-2017 sesikhululwe. Umnumzana Gecko van der Venter wathunjwa kwele-Libya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Wezempila kahle sixoxa losikhuthamfundo solwayo ngwenya ngokungwendleki kahle kwabantwana ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo.
Malnutrition ikho ukuthi umntwana abantwana ikakhulu aba-under 5 abangakafiki iminyaka emihlanu baya bengazuzi okuthiwa yi-balanced diet, imizimba yabo ibisisehluleka ukuthi ikhule kuhle. Yikho le i-balanced diet yabe mele ukuthi ibe lama-carbohydrates, lama-protein, lama-vitamin, lama-fats. Kodwa ngesikhathi sendlala uzathola ukuthi abantwana baphonga uphi ithukela iporridge yethukela. Lokhu kuyingozi ebantwaneni. Abantwana laba basakhuli kuhle, sebebanjwa la ngemkhuhlane enjengabo TB.
Ye, singathi khonoko ke kunganqabelwa njani njengoba sikwazi ukuthi kulendlala kangaka.
Omama kube bekhangela ukuthi nxa besisa abantwana ukudla kwakhona kula khonokho engikhulumileyo ukuthi ukudla kwakhona kulama-carbohydrates njengokuthi kule sithwala kuphinde kufakwe inyama kumbe ifish, kufakwe ama-vegetables, kufakwe uchako, kufakwe kungaze labo peanut butter, kungaze kwaba lo umntwana ephiwe iporridge nje enjalo every day.
Ye, kodwa ngesikhathi sokuswela abazali abakutholi khonokho pho kumele benzeni?
Kumele basebenze gadalala ukuthi ngoba impilo zabantwana ziyabe zizawonakala ngoba ima-nutrition umntwana engaba lekwashioka ngoba i-marasmus uyangenisa ukuthi asithiye imphefumulo wakhe emhlabeni. Yikho yinto eqakathekile abadala besebenze gadalala loba kulanjwa kunjalo uzathola ukuthi nxa kule nyama inyama lana ingaze yaphiwa ubaba abantwana bephiwa umsobho, hhayi kumele baphiwe inyama labo kwenza ukuthi bazuze ama-protein. Lolu chako khona lokhu becazulele labo peanut butter. Peanut butter kakhulu iporishe le-peanut butter iyanceda kakhulu. Yikho ngiyabona oyigaba kwe-peanut butter kungakusoze kudure kangako kungaze kwafakwa ithukela yodwa eporishini.
Asithi ke umama usekhaya eGwanda kumbe khona ngale ke eLupane njalo uyaswela kumele enzeni?
Kubana kunje emhlabeni abantu imuli ngemuli, abantu sisemadrobheni, abanye basemazweni eMelika ngaphi ngaphi. Kumele sibone ukuthi siyancedisana nje bantu bakithi, sifake izandla zonke lamakhanda endawo yinye sincedisane. Umama nxa eswela laye uyakhuluma labantu abasesigabeni sakhe ukuthi hayi umntwana lapha kulento embi kangaka nginethemba ukuthi kulabantu abangamnceda esigabeni. Umfuchako nje lokumphi amazambane ukuthi ayenze idobi leli engikhulume ngalo.
Ye, kodwa kulabanye abale izinto ezinjengamachimbi, indumba lokunye akusebenzi khonokho ke njengalokho kuthiwa ngama-substitutes ngesilungu?
Hayi, kuyasebenza kakhulu amacimbi-ke yiwo ale protein engcono kakhulu. Inhlanganiso ezinjengabo-WHO, i-World Health Organization bayazama ukuthi bathi ukuthi abantu bepha abantwana labadala amacimbi. Akukhanya ayanceda kakhulu endabeni ze-nutrition lezi lokuvikela i-malnutrition ebantwaneni.
Ngaphandle kwamacimbi emakhaya khona ngale kumbe ngithi emaphandleni, akukho okunye abantu abangathi begcine besila ngakho besiba abantu babo?
Kule nhlanzi behambe ethi inhlanzi uchako besenguchako konke kwembuzi, ichago lembuzi lenkomo, konke kuyanceda khona lokhu.
Ye, into ezinjengenyosi lokunye-ke akudliwa lokho kumbe khona kuminjani?
Hayi, kuyadliwa kodwa-ke kuyabe kule thukela hansi uyabona ukuthi ungafaka ithukela kakhulu ufakele lalokhu isithwala iporridge leli susokusenza i-malnutrition ako balanced kana lokho kodwa kabo kungeke kuvikele i-malnutrition.
Ikakhulu ubatshela lapho ukuthi abanganika abantwana isithwala bevube ngamanzi.
Hayi, lapho isithwala kumbe iporridge nje efakwe ithukela hayi ayivikeli i-malnutrition. Umntwana uyabe esuthi, wena ubona ingane usuthi, kodwa kungasiwo balanced diet. Yikho ukwenza ukuthi abaningi bebele kwashuga.
Ye, phosele ukugcina sikhuthamfundo ngwenu.
Sinanzelele kakhulu ama-under 5 njengoba lo nyaka siyabona ingane kuzaba le ndlala enkulu. Yibo abantu angathwala nzima nge-malnutrition.
Lo ngusikhuthamfundo osolwayo ngwenya osebenza eMpilo Hospital lapha bekhuluma le Studio 7 ezimele. Okwamanje sesikusigaba sokubingelelana.
Nika malami kutwa yenzwa usli niwe sezi nitala yekezi Tetu vingelela umama wami sekaya ishuru kwi Nisinde ni vingelela wantana wama wase kwekwe ume tuseli upatreki Upatrisha uprudensi ulastoni Nomalume wami use shuru kwi Nubaba muse harari Na wanga nwame nitala na wapanapa yekezi Nitili njani donke, yeso zani zonke zinyenga skambanga ama viso.
Ye, sekunjalo, ku Studio 7, nyabonga kakhulu, sengikhona futhi igama nguSibusiso Ndlovu. Ndiyabuka lapha entshela nyimba, ngithanda ukubulisa umalumami lapho, oyendele kokhulu sambana lapho engakhulela khona, nguye umalumami owangikhulisayo, ngithi khule lapho malumami, khuluze ukhokhoshe. Kuye mbulise futhi lo mama eBulawayo ePhumulasouth, nabanawo bami lapho. Kuye mbulise no-anti wami ose-DK, ongumisi lapho e-DK Primary, eDongotyongo phela. Mbulise nosisi wami ose-Lupane, mbulise nomunye usisi wami ulipoyisa lapho eDrobheni, nendoda yakhe uDube, ngithi linjandapo. Ngiyabonga, igama nguSibusiso Ndlovu.
Sakubona msakazi, ngithemba ndithola ningabaphilileyo. Thanda ukubingelela imodla kaStudio 7 abasakazi nabalandeli. Igama elimonimoni Makerile ngiseVictoria Falls. Thanda ukubingelela odadewethu emzala nabo mama Bebe osisimiriam waseCape Town koBulawayo uRejoice waseStandio nabanye abafowethu abahlala koBulawayo. Ngithanda ukubingelela le modla yakwaMakerile yaseLupane endaweni yaseKumede eMlamuli. Ngithanda ukubingelela le modla yakwaBebe nesahanini eVictoria Falls ndiyela nenkosikazi wami nabantwana labonke abangazile badlalisa abantu lonke ijikeleke emhlaba wami yabo.
Lokubonga kungamukela uStudio 7. Igama lami nguChristy Moyo. Ngikhuluma ngisendaweni yaseGoli. Ngithanda ukubungulela ingane yami uBethemba engayigcina ngo-2020 ngezizathu ezithile. Ikusendaweni yaseMgquza eGoldfield, ihlala nokhulu wakhe uSamehlo Lusha Dragisana. Ngithanda ukuthi umniko lo ungasike ingane yami ngoba ngikhona ukuxhumana nayo. Ubaba washada omunye umfazi ngezizathu ezithile. Kusomambuza ngengane yami abathandi ukungitshela ngayo. So ngicela imlayezo yesizwe, ngicela ukuyibona ingane ukuthi ngiyayithanda, ihlale yazi ukuthi ngiyayithanda. Imidlalo ngicabanga imidlalo amalanga.
Siyabonga kakhulu kubo bonke labo basithumezele imlayezelo yabo. Abafisa ukungena kuhlelo lolu lokubingelelana nansi nombolo +1 202 394 4872. Nzayiphinda njalo +1 202 394 4872.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 lisiza siphuma ngapha e-Washington. Ula Dr. Namda stopa ngoketo lwa by-elections oluza kukhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo. Ulandele ukuphanyekwa kwamaphepha abazancintisa kukhetho lolu. Udalela i-nomination code namuhla. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wathi sibone bezikhokhela. waphoshiswa ngumnumzana Sengozo Cabanga ukuthi alele ephalamende emele isigaba sephelandaba Jabalala usephanye kwamaphepha akhe nomination court ekubandla le-CCC. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngumthombo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.